mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Gumuguru 11, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi semarongero akaitwa nesangano iri. Dutu mpengo rine huturu husati hwamboonekwa kwemakore akawanda, Hurricane Michael, rakasvika nezuro kumucheto kwedunhu reFlorida, umo rinonzi riri kuparadza zvinhu zvese zviri munzira maro. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemitemo yokutongera vanhu rufu, kana kuti World Day Against the Death Penalty. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi semarongero akaitwa nesangano iri. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuedza kuti kuratidzira uku kusaitike, asi vashandi vazvipira kuratidzira nekuti zvinhu zvavaomera. Vamoyo vati hurumende inoziva vanhu vakaba mari kumabhanga, naizvozvo ngaivasunge pachinambo chekuremedza vanhu nemitero yavasingakwanisi kubhadhara. Tabata vamoyo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nhasi makuseni tiri kutarisira mamembers edu nevamwe vari kubva kumasectors akasiyana-siyana, vekereke, maNGOs, nemamwe mamembers anobva kumaunions akasiyana-siyana, kuti vaungane tiite zvataronga. Tinoda kuratidzira nezvakaitwa nehurumende zvakaannounswa musi wa 1 October 2018. Saka tichagadzirira kuti tiite zvokuratidzira, tichaenda kumaofisis ehurumende tovapa petition yetu nezvatiri kunyunyuta nazvo zvatisingadi nezvatiri kutarisira kuti hurumende iongorore igadzirise. Ndiyo magadziriro ezuva ranhasi.
Mapurisa zvakati hamukwanisi kuratidzira nhasi, mazvifambisa sei kusvika apa?
Madziviro edu mutemo ndeyokuti havana kodzero rakadaro mapurisa rokuti randidza. Mutemo uripo wenyika unotipa kodzero rekuti tiratidzire sevagari venyika. Tiri kuona kuti mapurisa ari kuedza kuvhundutsira mamembers kana kuti ZCTU kuti isaexercise kodzero raro raiyo kuratidzira. Saka mamembers atoita dhizishini yokuti hai, tiri kuendera pamberi nekuratidzira tichinyunyuta nezvaitwa nehurumende.
Sangano renyu riri kuratidzira pamusoro pemichero mitsva chete here, kana kuti pane zvakawanda zvamusingafare nazvo?
Inyaya yematexes kunyanya. Isisu varombo, mataxes aiswa nehurumende achatora mari yakawanda kunesu tisina chinhu. Chechipiri, pane nyaya yemutengo. Zvinhu hazvisi kuwanika kumashops iyo zvino, mashops aempty. Vanhu vari kurambidzwa kutenga zvinhu nemaRTGS kana kuti nemaswipe, anzi ngavauye nemaamerican dollars apo American dollars etu tiri kurambidzwa zvekare kuti tipiwe kumabhanga hanzi tinofanira kuva tichivhura mamwe maaccounts saka ndizvo zvinhu zvatiri kunyunyuta nazvo tiri kuti hurumende tarisa nyaya yemutengo uri kukwira everyday kushayika kwezvinhu vanhu vari kurara vari kumacues emafuel vanotaura kutv muradio kuti zvinhu zvanaka asi maonero eti ndezvekuti zvinhu zviri kuendera pamberi zvichioma saka tiri kuti hurumende muri kuitei nezvinhu zvakadaro nemunoziva vanhu vakaba mari yehurumende munoziva vanhu vakatora zvinhu wai musingateedzeri vanhu ivavo kuti vabhadhare instead yekutorera vanhu varombo through tax yaiswa iyi hurumende inoziziva kuti mari dziri kushota kumabhegi dzakaenda kupi dzakatorwa nani vanhu ivavo ngavateerwe vabhadhare noti kuti the ordinary people ndivo vakutopandichwa kuti vabhadhare chikwereto chehurumende
munotarisira vanhu vakawanda sei
tiri kutarisira vanhu vakawanda asi munoziziva kuti already pane kubvundutsirana pane mapepazi ari ku akafojiwa singati maflyers ane logo yeZCTU ari kuti demo yedu yakanzuriwa haisipo saka tiri kuona kuti inzira iri kuitwa neavo vane vavengi kuti vanhu vasabude nekuwanda saka hatingazivi kuti vangani vanhu vachauya asi tiri kutarisira kuti vanhu mazimbabwens generally vari kusangana nematambudziko every day vachabuda nekuwanda kwavo
kana kuratidzirawo kukasaunza zvamuri kuda mune zvimwe zvamakaronga here kumanikidza hurumende kuti inzwe zvichemo zvenyu
strategy yetu iyo zvino ndeyekuti tichagara chiri mustreet kusvika zvanaka saka kana tisina kukuwana zvatiri kuda tichakoka mazimbabwens sondo nosondo kuti vabude mustreet saka tichaedza kusustaina action yedu nekuti hatisi kuida kamwe chete kana kuti zuva rimwe chete kusvika zvinhu zvanaka tichaedza kuvhara nyika yacho kana ichivharika
avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7 Dutu mpengo rine huturu husati hwamboonekwa kwemakore akawanda Hurricane Michael rakasvika dezuro kumucheto kwedunhu reFlorida umo rinonzi riri kuparadza zvose zviri munzira maro Dutu mpengo iri rinonzi rakasvika richibva mugungwa reGulf of Mexico riine mhepo yaimhanya mamaira anoita 150 paawa kana kuti 155 miles per hour Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida vapromise Sunday vanoti ivo nevamwe vokuZimbabwe vavanoziva vari muFlorida havasi mujodzi yekusangana nemvura iyi sezvo vari nechomukati muguta reOrlando hurumende yedunhu reFlorida iri kukurudzira vagari vakatarisana nenjodzi yedutu mupengo iri kuti vabve mumisha yavo vaende kunzvimbo dzisina njodzi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navasande nezvenyaya iyi.
Dutu mpengo ramabva unotaura raJonga Kandemiri riri mugungwa munonzi muGulf of Mexico. Saka richabata haro Florida nevandodunhu ratinogara asi richange riri kuchengo cheFlorida kure kure last part yeFlorida wakubuda from Florida uchienda kunzvimbo kunonzi kunana Pensacola. Saka haisi kuuya nepakati peFlorida asi ichabata chidimbu cheFlorida kana kuri kupa muenzaniso zvese zvakaita kuZimbabwe ndingangoti ndingato muenzaniso wekuti dutu rinenge richienda kunzvimbo yakaita sekunana Victoria Falls
pane vamunozivawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvingange zviri kudunhu ramuri kutaura ringange richinangana nedambudziko iri
Mundangaro dzangu hapana vandinoziva baba zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuna Pensacola. Asi zvingareve kuti hakuna kungova kuti inini handina vandinoziva vanogara kunzvimbo ikoko.
Saka imi ne kune Dutu Mupengo iri muri kure zvakadii?
Tiri kuresa. Zvakafanana ndingade kupa muenzaniso wekuZimbabwe ndingati Dutu Mupengo riri kunzvimbo yakaita seVictoria Falls isusu tiri kuHarare. Zvokutoti tinotodriva 6-7 hours kubva kuno kwatiri kuti tiende kuchaaffectwa nedutu mupengo iroro. One rinenge riri dutu rinofamba nemhepo shoma. Asi kana zvamanhamba awezera kusvika ku4 zvakureva kuti panenge paine mhepo nemvura and mhepo yacho inenge ichifamba zvinotyisa zvokuti ndizvo dziya dzinotakura kana kupaza mabuildings. Saka category 4 idutu rinenge rine speed yakakurisa. Saka dutu rakadaro rinowanzopwanya zvinhu zvakawanda uye zvinokonzera flooding kwarinenge raenda.
Tichitarisawo matanho amuri kunzwa ari kutorwawo nedunhu renyu kana nehurumende yeAmerica akamirawo sei kubatsira vangadai vachiwirwa nedambudziko iri?
Chinoitika kuno ndechekuti kana kuchitarisirwa kunzi kune kufamba seiro riri, governor weFlorida anenge akatopa state of emergency zvichireva izvo kuti atotaura kuti iye madepartments akaita seFEMA anoona nezvekubatsira vanhu kana matambudziko auya anenge atopiwa mvumo yekuti vaburitse mari dzekubatsira eidha kuwana mashelta, kutengera vanhu mvura nekuchengetedza zvizvarwa zvedunhu iroro zvichatarisikana nesekwende iyi. Saka state of emergency yakatopronounswa kudhara kuarea ikoko. Uyezve imwe gadziro inoitika ndeyekuti panozoitwa inonzi mandatory evacuation zvichireva kuti izvo governor anenge ataura kuti nzvimbo yakadai tiri kutarisa kuti muchasvika nedambudziko. Saka munhu wese akatarisana nedambudziko iri anofanira kuti abve vapinde mudzimotokari dzavo vatize vaende kune dzimwe nzvimbo kuitira kuti vasatarisa netsekwendi. Chinoitika ndechekuti ukasatiza panguva yakadaro tsekwendi yakakuwira panenge pasina maservices ekukubatsira kana mafire department, maambulance zvose zvinenge zvamiswa kufamba because vanenge vazvati nyangwe vanhu vavavo vanoshanda mabasa ivavo vanenge vaamutsekwende zvekare. Saka evacuation inenge ichireva kuti vanhu vese vari kunzvimbo dzavo vachibuda kubva munzvimbo idzodzo.
Chizvarwa cheZimbabwe vapromise Sunday vachitaura vari parunhare muOrlando mudunhu reFlorida naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakati bazi ravo rakazvipira kushanda nematunhu kugadzirisa nyaya dzezveutano munzvimbo dzese munyika. Vakataura izvi nezuro pamusangano wavakaita nevagari uye vezvipatara nemakiriniki munoton umo mavakaswera vachiona zvipatara nemakiriniki munharaunda iyi. Mumiririri weNorton muparamende Vatemba Mliswa ndeumwe wevanyadzikani vakange varipo. Mukuziya kushanya kwavamoyo munharaunda yeNorton, Evans Zininga weStudio 7 akabata vaMliswa kuti tinzwe maonero avo.
Izuva ranga tine mutungamiri weutano Dr. Obadiah Moyo naprovincial affairs minister Honorable Mary Chikokwa naPMD provincial medical director Nyamayaro namakuru veutano iro madirectors yekuCapeMy Mtema vaya kuzoona kuti nezvekuitika zvekufamba sei. Chekutanga kuda kuvandudza utano muNorton nekuti chipatara cheNorton chinova chiri chakanzi rutipo wehurumende kuti hurumende ikatora kunenge kwane maambulance madokta kwanda manesi akawanda iye nezvehurumende dziya yekutobetsera nekuti Norton iyo kanzuro yatatu. Saka ndiwo urongwa hwangu huripo nhasi nebasa randikapiwa nevanhu veNorton kuti ndivamirire kuti health sector utano hwavo hunokosha. Norton yakura futi zvakare nekuti vana variberekwa paNorton hospital i200 zvinosvika inenge yatiwo general hospital kana district hospital zvangaende ipapo. Neizvozvo ndizvo zvinoita kuti ndepopulation vagari vemunotoni vawandisa. Inopanga chiketa pa40,000 people zvinotonyanya vanokwana kusvika 100,000.
Mashoko anyanyawo kubatwa nemutauri mukuru Dr. Obadiah Moyo angare kuti kudii?
Angare kuti vanoda kuwanza utano. Idzi nyaya ndidzo dziri paurongwa hwavo hwebasi kuti isusu sevanhu vagari muZimbabwe tipano panga paine 50 kilometers panofanira pane trauma center iripo and Norton inzvimbo ine highway, inzvimbo inokodzera nekuti Norton inopetsera zvimba. Notopedzera mhuri dzekuwadzana nebudiriro futi zvakare nekuzvimba East. Saka neizvozvo vanotiwirirana nazvo asi vari kuti iyo kanzuro ngaibve azadzikidza kuti zvinhu zvibve zvanyorwa pasi iwo wochitanga kuita basa vazvikamuchira saka kwangomirira chete tsamba inobva kukanzwa kuti aiwa chipatara ichi chitorai hurumende yochipindira
ivo vagari vemudunhu renorton vatambiranawo sei neurongwa hwamaswera muchiita uhu
vatenda chaizvo nekuti ndo upenyu kana pasina utano hwakakodzera kana pasina chipatara chakakodzera kuti vanhu vange vachirapwa hapana zvatinenge tichiita saka vazvitenda chaizvo nekuti ivo ndo vari kunzi vaende kuHarare nekuparire nyatwa kunorapwa ivo vachigonge vachirapwa ipo panapapahospitari ende even madoctor private doctors vese munoton vana chiremba vazvitenda kuti havarambe vachirifeya kuHarare kana kuparire nyatwa saka zvatambirwa neparo chaizvo nevagari vemunoton.
Avo vanga vari mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mudiswa vachitaura parunare vari kuNorton naEvans Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Inoda kukuzivisa inese kuti nhasi china nenguva dza 4:30pm muZimbabwe Zimpepers TV Network pamwe chete neVoice of America vachange vachikunzirai hurukuro musoro wenyaya uri wekuti Mapping Zimbabwe's Media Landscape. Vamwe vachange varipo vanosanganisa vaNick Mangwana, muzvare Grace Mutandwa, vaWilliam Chikoto, vaJeff Nyarota, vaChris Chinaka, vaNyasha Nyakunu navamwe. Hurukuro iyi ichange iri live paZimpepers TV Network nepaFacebook page yeVoice of America. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemitemo yokutongera vanhu rufu kana kuti World Day Against the Death Penalty. Zimbabwe yakagumisira kuuraya vanhu muna 2005 uye gore rino vose vange vagara makore gumi vari mumajeri vakamirira kuurawa vakaregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakanzi vagare mujeri kweupenyu hwavo hwese. Bumbiro remutemo wenyika ra2013 haritenderi kuti madzimai atongerwe rufu asi varume vari pamakore anotangira pamakumi maviri nerimwe kusvika pamakore makumi manomwe. Mukuziya nezvezuva iri, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neAfrica Regional Program yeInternational Commission of Jurists vaArnold Tsunga.
Maonero angu ndeyekuti kutongera rufu hachisi chokwadi kuti vanhu vakatongerwa rufu vanobva vaita kuti mhondi pakati pedu dziite shoma, nokuti pane mastudies akaitwa kunyika dzakawanda including kunana America ikoko zvinoratidza kuti death sentence, kutongera munhu rufu, hakuiti kuti vanhu vanenge vane umhondi mukati mavo wa funge mwenye kutindichaino so kutindisha uraiwa ndika ura yao. And at the same time as viva tizipa kuti mosa not one day wanawakatungiru wa rufu ine maito so masati zano nisa ura kutoti nika tisinga tungiru wa rufu like unana Europe wana like Dutch government unana Sweden mosa zekura yana zakaterira chaizo pawaka ngubisa nyaya kuti wananofona utungiru wa rufu. And then kunyika dzakaita like wana USA, America, ku Texas, zvinoratidza kuti ikoko kwana vachiurayiwa kana vatongerwa rufu. Asi nyaya dzeumhondi nenyaya dzakaitisisa dzakati wandei ku Texas kupfuura like kunonzi ku Minnesota kusina death sentence. So I think tinofanira kuita zvatakanyora mukumbe wemutemo muZimbabwe kuti kutongerwa kwerufu hakufanira kuchiitwa muZimbabwe.
Tichitarisawo mutungamiri wenyika aripo vamunangagwa vanenge munhu asingadi kuti vanhu vatongerwe rufu, zvingabatsira here kuti vanorwira kodzero dzevanhu vange vachigara nawo pasi vati bumbiriro racho remutemo ngaribva rabviswa zvachose kuti nyangwe varume vanonzi vanokwanisa kuurayiwa vasaurayiwa?
Zvinogona kuita nekuti iyo president vedu handiti vakapona neburi retsono vanga vatongerwa rufu panguva yehondo. And dachinzikuru kunzi vakatourayiwa tisina kutungamira akafanana naiye nhasi. Asi munoona munyika vanogona kutofunga taiwa munangagwa dachinzi vanga vasipo maybe nyika yakabva yatoguma yapinda kumawere nenguva yaena Mugabe nekutongopa kushita vana Mugabe. So iye atori humbo wekuti kuuraya munhu nekuti anenge achinzi apara mhosva hazvizi zvinogona kubatsira nyika. And zvinogona kutoratidza kuti munhu anenge achirwira kodzero dzevanhu anogona kutotengerwa rufu nekuti vanenge vari vachitonga panguva iyoyo vanogona nga vasingamudi. But otherwise ndofunga kuti iye munangagwa munhu wekuti akataurwa naye nevanhu vekodzero dzevanhu anogona kukasika kubata nyaya yacho nokuti iye akapona murutswa.
Tombotarisawo kavamwe vanoti aiwa hama yangu kana yaurayiwa vatsunga munhu wacho anenge aurayiwa kahama yangu anofanira kunge achiwana chirango chakafanira, nekudaro anofanirawo kuti aurayiwewo.
Zvinonzi an eye for an eye, kuti munhu akabviswa dziso wabviswawo. Nyika munosara mamapofu nokuti zvinoitika chaizvo kuti vanhu vanogona kutadzirana. But mukati munhu aba ngaachekwe maomuoko auraya ngaurayiwewo. Zvinozaurewa kuti chakuitika munyika idzi munenge makutoti hamudi kuti munhu auraye, muratidza kusada kuuraya kuti munhu auraye nekuuraya. Saka its like muri kushandisa mufananidzo wokuuraya sechinhu chekuedza kumisa kuuraya. Saka munenge mauraya nese. Saka zvinhu zvisina kunaka. Chinodiwa ndechekuti kana munhu atadzirwa ngaite mwoyo murefu, ngaamire kuti matoro ekumosva atonge munhu. Kana munhu asina kugara kunzeri kwenguva yakareba, ngaagare kunzeri kwenguva yakareba. Ndokuitira kuti nyika irambe ichienderera mberi.
Mukuru wesangano rinoona kodzero dzevanhu muAfrica Regional Program yeInternational Commission of Jurists vaArnold Tsunga vange vari panhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, munyaya dzezvemitemo, mamwe magweta anoti Zimbabwe yakaita chinhu chikuru mukusainirana chibvumirano neAmerica kuti vanhu vanopara mhosva yavakatizira kune dzimwe nyika vadzorerwe kwavakapara mhosva idzi. Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nekambani yemagweta yeScanlon and Holderness vaGodwin Nyengedza vanoti Zimbabwe yatora nharo huru mukusainirana chibvumirano ichi neAmerica. Tabata vaNyengedza kuti tinzwisise zvinoreva chibvumirano ichi.
Chibvumirano chinobatsira mukutambidzanwa kwevanhu vanenge vachipomerwa mhosva pakati penyika mbiri idzodzi, kana kuti vanenge vakatokonvictwa kana kubatwa nemhosva vasipo kunyika idzodzo dziri mbiri, kungava kuAmerica kana kuZimbabwe. America kana Zimbabwe yokumbira kuti titambidzeiwo vanhu ava kuda kuti vauye kuno kuzotarisana nemhaka dzavo dzavakapara, kana kuenda mujere vachiseva time for mhaka dzavanenge vakapara. Ndo mashandiro achinoita.
Pane dzimwe here mhosva dzisingapindi muchibvumirano ichi?
Hongu, tisati tasvika ipapo wahwande. Chibvumirano ichi chakasainwa muna 25 July 1997 but changa singa kwanzi kushanda changa zutanga kushanda chavu chitanga kushanda yezvino after changa zetu wa msua 5 October anuwa the last week uungu pane zimwe makati singa pindi asi makati zinopinda imomo ndopa tunfana utangira imaka zinenge zirize kuti munyika mbiri idzodzo munhu anokwanisa kupika jere kana abatwa kuti iko mhaka yari kupomerwa iyo akaipara anopika jere for a minimum of 1 year munyika dzese dziri mbiri mhaka dzese idzodzo dzinopinda paextradition treaty iyoyi ko mhaka dzisingapindi imomo imhaka dzakafanana nedziri pasi pe 1 year kozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nedzechiuto dzinenge dzakaparwa kana pane pari panguva yehondo hadzipindi ipapo kozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nekuuraya kana kuti mutungamiri wenyika idzodzo dzinoextraditwa hadzipindi pamhaka dzinotsiurwa kunzi hadziextraditiwi.
Kana munhu achidikanwa nehurumende yeZimbabwe kana kuti nehurumende yeAmerica zvinofambiswa sei?
Chikumbiro chinouya through ambassador anenge ari muZimbabwe kana high commissioner weAmerica ndiye anosaina mapepa. Asaina mapepa chikumbiro choshitswa kuMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage. Iyo ndoyozoshanda na prosecutor general. Mapepa anotoenda mapepa anenge achitaura kuti kuAmerica kwachona mhaka yachona yakamira sei iye chaari kunzi akaita chii ende anowanikwa kunyika ipi mapepa ese anoratidza mhosva yaakapara anosvitswa kuna magistrate kobuda warrant of arrest mapurisa oenda onokwanisa kusunga munhu iyeye kuti iko aunzwe mudare aunzwa mudare magistrate anongotarira chete pachiyero chiri pasi chatinenge chiti prima facie hachichiyero chinonyanya kushamisa chekuti zvingange zvakadaro here kuti pane nyaya yaanofanira kunopindura zvatokwana ende mhaka yaakatarisana nayo imhaka here inokwanisa kuextraditika kana akabatwa nemhosva anopika here jere kudarika 1 year zvikangooneka zvakadaro chete zvinobva zvabvuma kunzi atambidzwe kunyika iyoyo zvakafananawo kuAmerica America inodaro havazokwanisi kunyanyoteketudza vachitaurira umbowo hwese nemhaka yekuti mutemo unokurudzira cooperation hautarisi kuramba nemunhu asi unotarisa kuti iko nyika nenyika inotora chinhano cheimwe ichiedza kuibatsira kuti munhu uyu atumidzirwe kunyika iyoyo.
Pane murume wekuno kuAmerica Dr. Palmer vakanga vachidikamwa kuZimbabwe nenyaya yokuuraya Cecil the Lion. Kugozeda zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinodikamwa kuno kuAmerica pamusoro pekuba mari dzechembere kunoku. Nyaya idzi dzinopinda here muchibvumirano chakaitwa ichi?
Maita zvenyu wawande nyaya yakafanana neAmerican dentist anonzi Walter James Palmer muna 2015 yakakonzera kukurukuro chaizvo yaakatadza kudzorwa kuZimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yanga isati yagazeta extradition treaty yayo neAmerica saka panga pasina simba rekuti zvidaro asi iye zvino zvaakuchikwanisa kuitika. Ndoyambuka ndotaurazve nenyaya yevakomana vamatsaura vana Chris naJulius Marimbire naAndrew Tashanduka Bere avo vanga vachidiwa kuAmerica nenyaya yetax fraud inoinvolva kuma 7 million. Nyaya iyi yakauya before High Court ndomva High Court yaramba kuti iko vanhu havanokwanisa kutumirika kuAmerica nekuti Zimbabwe again yanga isati yaincorporator treaty iyoyi mumutemo wayo. Now that is zvaitika dambudziko riripo nderekuti wangovepo mutemo uyu hauchaketi unokwanisa kudzokera kumasure unokwanisa kuenda mberi
apo vanga vari Gweta nekambani yeScanland Holdernets vaGordon Nyengedza vari panhare muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi samarongero akaitwa nesangano iri. Dutu mupengo rine huturu husati hwamboonekwa kwemakore akawanda Hurricane Michael rakasvika nezuro kumucheto kwedunhu reFlorida umo rinonzi riri kuparadza zvose zviri munzira maro. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemitemo yekutongera vanhu rufu kana kuti World Day Against the Death Penalty. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndinoti moswera zvakanaka.